Zvinhu mudunhu remasvingo zvakaita manyamamire nerongo zvichikonzerwa nekushayikwa kwemafuro nemvura yekunwa zvichiuraya mombe nemadhongi. Amai Tidzi Mabhosva vanogara mumusha wechipangai kumwenedzi vanoti nzara iriko gore rino yapedza mombe dzavo uye vaakunetseka nekuriritira mhuri yavo.
Vaidya kuti izvezvi handisisina kana mombe kana imwe, uye ndihupfumi hwedu hwatakatarisira kuti tiendese vana vedu kuchikoro. Tadorasikirwa noupfumi nokuda kwokuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Uye tatovapa dambudziko guru, dai hurumende mambotibatsirawo nokuti hatisisina kana pokutangira.
Vamwe vakaita saamai Tracy Mudzingiri vanotiwo vakatoomerwa nekuti mombe dzavo dzose dzakatsvairwa nenzara, saka vachisina chipani chekusunga kuti varime chikafu chemhuri yavo.
Enda kunotenga chikafu taundi, asi chikafu chacho chiri kudhura 400 bond, saka 50 kg, saka isu tisina mari tinodoraramisa nokutema mashizha miti dzichidla, saka pakadorema nokuti upfumi hwarasika hwakanyanyisa hwakawandisa. Ine dzangu dzadofa dzinokwana kusvika 23, saka pari zvino ndasara nemombe dzisingakwani kana kusungika chaiko kuti ndinde ndinorima apo mvura isi kunaya, saka kutambura kwacho kunenge kwadonyanyisa.
Vamwe vanoti nekuda kwekufa kwemombe mhuri zhinji dzave kutambura nekuti dzaitengesa mombe kuti dziwane chikafu. Vatomatlananzi vanotiwo nekuda kwekushayikwa chikwe chikafu nekupera kwemombe dzekutengesa, vamwe vabereki vave kutorodza vana vari vadiki kuti vawane raramo.
Tarisa muno mumwenezi, tinoona kuti zvipfuwo ndopane upenyu hwevazhinji. Vazhinji vanorarama nokutengesa mombe dzavo kuti vawane chouviri. Naizvozvo kufa kwemombe kwareva kuti havachakwanisi kudzitengesa dzine mutengo mukuru, uyezve havachakwanisi kudzitengesa vachibhadharira vana vavo zvikoro. Nokudaro tiri kuona vanasikana kunyanya vava kusiya chikoro nokuda kwokuti vabereki vavo havachakwanisi kuvabhadharira mari. Nerimwe divi tiri kuona vana ava vachizorodzwa zira ravo risati rasvika, iri nzira yekuti vabereki vavo vawane chouviri.
Vamwe vabereki vanoti dai hurumende nemasangano akazvimirira oga abatsirane kuita zvirongwa zvekuti vawane dzimwe mombe dzekupfuwa. Munzvimbo idzi nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mhuri dzakawanda dzinorarama nekupfuya mombe zvekuti kufa kwadziri kuita kwasiya vakawanda vachinonga sose nemuromo. Studio 7 yakundikana kubata kuta rezvekurima vaparents shiri kuti tinzwe maonero avo, sezvo vakange vangasiri kudayira Nhare Mbozha. Asi mumwe mukuru mubazi rezvekurapa kwezvipfuwo mudunhu remasvingo, Dr Ernest Mwasa, vanoti mombe zviuru zvina dzakafa nenzara nekushaya mvura mwedzi wapera chete. Nyika yose inonzi yakarasikirwa nemombe dzinopfuura zviuru 10 mumwedzi mishoma yapfuura. Dr Dzimwasa vanoti mvura ikarambira mudenga kuchiredzi nemwenezi, uwandu hwemombe dzichafa huchawedzera. Varimi vanoti kutenga huswa kuri kudhura, sezvo bhero rehuswa riri kutengeswa nemari inosvika $70,000 pamakirogiramu 15. Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union muhurukuru yakaitwa nebepa Nhaure Herald vakakurumidza varimi kuti vatengese dzimwe mombe pane kuti dzese dzipere nenzara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.